ende kubvamukubatwa kwavaitwa nemhosva vese vabva vatongerwa kuti vabhadhare mafaini $15 each musi wa19 April 2024 usati wasvika.
Vangani vanga vachipomerwa mhosva iyi?
Vanga vachipomerwa mhosva iyi pamberi pedare i13 villagers ende vese vabatwa nemhosva vari 13 kudare. Asi pavakatanda kuuya kudare vanga vakawanda vaiva more than 250. Takabva takonvinza vachuchiri kuti hazvingetitenzi kuti vanhu vese ava vese vapinde mukoti. Ngavadzokere kumba sozvo vasamona is basis for exceeding. Saka avatei ava ndo vanga vari ivo vanga vakatanga kusarudzwa. Before I think hurumende yazomeka decision yekuti makesi avo ambomira.
Saka izvi zvinoreva here kuti vanhu vese vari mumisha iyi vachabviswa pavagere? Mungajekese here?
Mutongo wavapiwa hausi wekubva pavagere. Mutongo wavapiwa ndewekuti vabhadhare fine $50 each. Saka even from right kana hapana chichatongwa nedare chinoti vachabva. Ende handifungi kuti nekuda kwekuti havapedzi nevabatwa nemhosva vamwe vese vachabviswa, nekuti nzvimbo yacho inzvimbo yekuti even ikanzi yava state lane inoda kuzoplaniwa, ende kana ichingoitwa residential area the right thing chiripo ipapo ndechekuti vanhu vakagaramo ndivo vanozopiwa mukana wekutanga kugara imomo even yava residential area under an urban setup.
Saka imi muchapikisa here mutongo uyu kudare repamusoro? Zviri kufamba sei?
Ndinofanwa kutanga ndadiscusa nemaclients angu kuti topikisa here, asi zvanhasi mutongo hatisi kuwirana nawo